ndakauya under a program ye International Visitor Leadership Program inoredo supportwa ne US State Department of State program inoita kuti tikwanise kuinteracta ne electoral process yemuamerica. So tikudzidza nezve electoral process yemuamerica sezvamunoziva America iri kuita midterm elections musi wechipiri anova mangwana. Saka takauya kuzodzidza kuona kuti maelections aya anofambiswa sei, isusowo tichidzidzawo tichisanganawo nevamwe vari kubva kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana kwatinezenge tichidzidzawo zvavanenge vachiitawo kunyika dzavo.
Mungatiwo pane zvamaona kusvika pari zvino zvii zvingadzidzwawo nezimbabwe?
Pane zvinhu zvakati wandei zvatingadzidza kunyange zvazvo masystems edu akatisiyanei neamerica, kunyanya pakusununguka kana kuti kutambanuka nekuopena kwatingati kuita zvinhu pachekerere. Ndokwandingakurudzira kuti Zimbabwe ingadzidza zvikuru chaizvo pakuitwa zvinhu kwepachekerere. Ukatarisa masteps ese andachitaura nezvawaya, vanoita zvinhu zvavo pachekerere. Vanoita kuti vanhu venyika yavo vange vari involved, vange vachiziva zviri kuitika. Ichi chinhu chakakosha chaizvo kana tichitarisa nyaya dzesarudzo.